zvino hazvina kumira zvakanaka kuZimbabwe nokuti maya mamire nerongo zvokuti ezvinezvi nyika yaenda kumawere anoboda kunyepera nokuti ezvinezvi vanhuka havana kubatana tasaimuona kuti vanhu vanongosungwa vachingoharaswa vachingoita vanhu havabude mudzimba kuti vakomplaine kuti zviri kuitika izvi handizvinobva zvavanoda vanoramba vakanyarara vari mudzimba vachiitya masoja nemapurisa zvino tikadaro so nyika yacho haimbofa yakaita zvakanaka
imi sokufunga kwenyu chii zvingaitwa apa
government haifanirwi kucreata opposition yaindoda makambozviona kupi imi makamboona kuti government inozvicreatira opposition
sei muchidaro vamapfumo sei muchidaro
opposition kandindichamisa ka kana makucreata vana kupe just because muri kuvapa mari muchiita muroda kuti nyika ifambe pamberi munhu ane vanhu ndichamisa zvaaine vanhu totaurirana naye toona kuti tiretire totsvaga way forward nemunhu ari popular ane vanhu zvino tikada kushandisa vanhu vasingazivikanwi nevanhu hapana chinofamba ende kuba kwakanyanyisa munyika zvakaza zvinorwadza vanhu vazhinji kuri kubiwa hakuna zvekutamba mukadzi uya akabatwa negold uya takanzwa kuti akadzoserwa kubasa gold yakambenge iri yani chii chiri kuitika munyika yevanhu zvokuti munhu anobatwa negold achida kunotengesa samwe mozopedzira zvaasungwa aregerwa atopiwa chigaro chake bek kubasa kwake zvinoshanda here ezvinozvi tiri kuzwa kuti mabielections hazvanzi ari kuda kunzi achaitwa vada kungoisa vanhu vavo chete munzvimbo dzachoizvozvo saka nyika inofamba here zvinhu zvakadaro izvozva nyika yezvinezvi isisi patiri pari vakaa tichiona haina government tarisai muone kuti 40 years dzatapedza idzi hapana chataita mandangaka ndiriko kumusha uku ndakapedza 4 months ndiriko mabuilding akangoita zvakanga angoita iye zvinezvi zvakutoita fanika like an old western town vana harare vaivai kuti unotosvika uchikusungirira hosi banzi wozopinda musaruni hakusiriko kazvisirizvo zvatinoda tiri kutsvaga development yekuti vana vedu vagovao nefuture vana vavo vagozovao nefuture
saka hamusi kugutsikana nemapata anopikisa
havana mazino ndinotaura nashamisa every time ndinotaura naye ndinotaura naye ndichimubvunza kuti naishamisa kana muchiona imimi vanhu vanenge vanasikana nevasikana vayo vachisungwa vachiitwa zvavanoitwayo vanhu vasingabude mudzimba chii chamuri kuita muri kurwa hondo ipi vanhu vanofanirwa kubuda mudzimba varatidze kuti zviri kuitika izvi havazvide zvino kana vachiti vanhu vanenge vachirwira muri kuona kuti ava vanhu ndo vari kurwira chokwadi chemunyika medu movaregera vachiharaswa vachiitwa zvavanoitwa imi makangogara mudzimba muri kuda rusununguko here ende hakuna youth yacho yakaora chamisisa ndakamutaura ndikati youth yenyu yakaora hatimbonzwa kana anything chavanotaura against vana munangagwa kana kuti vari kuitawo something aiwa vanongoranoba vanenge vangoti zvinhu ndozvinoita youth izvozvo ndakamuudza ndikamuti chamisisa tarisawo nezviri kuitika kurussia ndo inonzi opposition zviri kuitika kuuganda mupfanha mudiki diki mwana mudiki uya anonzi waini uya ari kuratidza resistance ndo inonzi opposition zvino opposition kana muchingoti hanza isisu we are a peaceful organization nai vavava muri kuita peaceful nai vavava
vachamisa vakapindura here vakati chii kwamuri pamusoro penyaya dzamakavakudza idzi zvikuru sei
ndinotaura nave every time hanzi tiri kuita something mukanya saizvozvo hatiri kumhanya mhanya pane zvichaitika but takamirira ka kuti tione zvichaitika zvii hatisati tambomudzwa chamisa achitaurira mudangagwa kuti anonzi akatenga ndege mari yacho akaiwana ku saka muri kutadza kubvunza zvinhu zvakadaro izvo muri opposition yerudzii munomubvunza kuti ko nai president zvamakatenga ndege mari makaiwana kupi zvino mukangoti zii chii chinofamba vanhu havasi united vanhu vakapesaniswa
chii chamunofunga kuti chingaitwa kuti zvinhu zvitwasanukezvi
vanhu vanofanirwa kupiwa mukana wokuti vataure zvido zvavo vasanyimwe freedom of speech freedom of expression freedom of movement inodiwa muzimbabwe
bene kuchinzi munowana mukana wekutaura kuti vatungamiri vemapato ezvematongerwo enyika ese muzimbabwe mungavati chii mungataura chii kwavari
wanogari wakutaka way forward wabatani unity ndo inodiwa munyika kuti tiwake nyika ngatirege kupesanisa vanhu ndo chinhu chikuru chaipa muZimbabwe kuzivana havana kubatana vamwe havatomboziva chinonzi freedom chii vanhu vanofanirwa kubatanidzwa vanhu vabatani wova nechinhu chimwe chete chekuvaka nyika.